matangwe inyaya yatangachiziva tese kuti inguva chete before matarenzi mosva ati ngaiongororwe nokuti vatrump kubvira pavakapinda vachitanga ivo kuti vakuda kuzosarudzwa kutapunemeri wenyika yeamerica 2015 vashoma vaitarisira kuti vatrump vachakwanisa kuita purezidendi wenyika inoi. Even marepublicans vepati yavo vasingadi kuvabata, vakanga vari munhu ainzi abatwe kuti ane zvakawanda zvainazvo nokwanisa kukanganisa mapolitical careers evanhu vakawanda. Saka vatrump vazopinda pakaita nyaya dzakasiyana-siyana dzaida kutongwa, but ivo semunhu anga purezidendi wenyika vakakwanisa kushandisa chigaro chavo kuti matarenzi mhosva asabatibate nyaya iyi kusvika pari zvino vabva. Ndosaka nyaya iyi yatanga zvakare.
Munoona ichisiya papi vatrump? Tichiona kuti munhu anga achirwisa kwazvo kuti nyaya dzake dzeupfumi hwake dzisaburiswa pachena.
Vatrump ndiye muzvina bhizinesi ane mukurumbira pasi pese. Asati apinda munyaya dzepolitics vanhu vaingofungidzira kuti muzvina bhizinesi uyu anenge asiri akadiswadaswada, anenge akafanana nevanhu vekupisha kwedu kunokuti vanenge vanoita zvinhu zvekukorapt. Saka nyaya idzi dzakazobuda tinoziva angari gweta rake anonzi Michael Cohen. Gweta ravatrump iri Michael Cohen akatoenda kumatarenzi mhosva kunotongwa pamusoro pevhara muromo yaanoti iye akabhadharira vatrump pamusikana wavanga vainaye vachida kuti aite inonzi vhara muromo nguva yemaelections. Musikana uyu ainzi Stormy Daniels. Pakaita nyaya yevhara muromo yaifanira kunge yakadiscloswa kunzi vatrump vabhadhara munhu mari kuti asataure kuti vatrump naiye semunhu ari mudzimai zvaizovanyadzisa. Saka uyu Michael Cohen navatrump vagara pasi. According to Michael Cohen akati Cohen uchibhadhara mari vhara muromo kuti musikana uyu asataure pamusoro pekudana kwavaita in the run up kumaelection. Saka patasvika majinhasa tinoziva Trump haisiri president. Supreme Court yakatambizwa nyaya iyi nemadare epasi kuti vaiongorore kuti magwaro avatrump ematax returns avo avanoita haana here humbo hwekuti vatrump vasungirirwe panyaya iyi. Ndipo tasvika nawo nekuti Supreme Court yati vatrump imimi munongoriwo munje sevamwe vanhu, saka hapana chiri secret pamatax return yenyu, ngaongororwe nemadare edzimhosva kusanganisirawo vatingati vaya majuri. But nyaya yevatrump yezvino pairi manje hatisi kungomuka mangwana takuona matekitena avo ari mapepa nawo kana pasocial media, kwete. Vati dare nemajuri vachaita zvinhu izvi muchivande.
Tanzwawo vatrump vachishoropodza zvakanyanya mutongo uyu, zvine zvazvinoshandura here?
Hazvina zvazvinoshandura nokuti vatrump vakagara makore mana avanga vari mukuru wenyika vakadzikisira utongi hwejekerere munyika ino yeamerica kuda kufanana nezimbabwe. Yekuti Supreme Court hauzive kuti vachataura nyaya senyaya here kana kuti vachapinza matongero enyika mukati menyaya dziri pasi pedare. Saka vatrump ezvinezvi havaisina masimba avakanga vainawo pavaishanda nababiru bar uyo akapinda akaita zvakanyadzisa nyika ino yese. Saka vatrump ezvinezvi havaisina simba ravainaro vangovangowo zvavo munhu nje anozvifambira kusiya besiki mabodyguard avakapiwa kuti chiendainawo kumba. But pamberi pemadare edzimhosva vangofananawo nemunhu wese. Saka inguva chete before taona kuti nyaya dzavo dzakamira sei.
Tingaonawo here iwo mutongo weSupreme Court uchivhurawo dzimwe nyaya dzingadai dzichibata vatrump?
Kune nyaya dzekunana New York, dzekunana Washington State, inyaya dzekuti even pavanga vari president ivo havaigona kuzviregerera. Saka mastate akangomira chete kuti paanongobva pachigaro chapurezidendi vanobva vavadaidza kuti uyai muanse kunyaya dzenyu dzamunadzo dzeuori. Saka nyaya idzo dzakavamirira